get it. Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitefe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechina kurume 11 2021. Makateerera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini dini jonga kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere chaCovid-19 ndichiti ezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi. Nhasi rakwana gore mushure mekunge sangano reWorld Health Organization ratara chirwere cheCovid-19 sedenda guru rabata pasi rose.
Zvinhu zvatonyanya kunyangara munyika yeZimbabwe iko zvino kunyange kupfuura nguva dziya. Tichitaura kudai pane vamwe vedu vakasungwa, vana vechikoro vakasungwa, pikira pira vanogara vachisungwa vakakuvadzwa, izvezvo vari kurapwa. Tiri kuti nyika yeZimbabwe ichiri mugomba. Ngatisimukei pamwe chete makereke titaure.
Masangano ezvematongerwo enyika, machechi pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu vanoungana vachirangarira kushorwa kwekodzero dzevanhu kwakaitika muna 2007. Aimbove mutambi wemitambo yeStudio 263 eni Nira akashaya nezuro kuSouth Africa mushure mekukuwadzwa zvakaipisisa nembavha muJohannesburg. Indo mimwe yemisoro yenhauzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhasi rakwana gore mushure mekunge sangano reWorld Health Organization kana kuti WHO ratara chirwere cheCovid-19 sedenda guru rabata pasi rose uye runofanirwa kurwiswa zvakasimba. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Zvichitevera danho rakatorwa neWHO, nyika dzakatanga kuvhara miganhu yadzo, maindustry, zvikoro, machechi nezvimwe, izvo zvakakonzera matambudziko akawanda munyaya dzeupfumi nemagariro evanhu nezvimwe. Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti denda iri rakaratidza kuti dzihurumende kusanganisira yeZimbabwe dzinofanira kugadzirisa nyaya dzeutano, kuona kuti nyika ine zvipatara zvakawanda uye zvine mishonga nevashandi vanobhadharwa zvinogutsa. Mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health Vaitai Rusike vanoti COVID-19 yaburitsa pachena kuti utano hwakakosha.
Chirwere ichi chatipa dzidziso pasi rese, chatipa dzidziso kunyanya-nyanya muno munyika yedu yeZimbabwe kuti hakuna chinhu chakakosha kukunda utano. Saka mabasa eutano anofanirwa kukurudzirwa, mabasa eutano anofanirwa kupiwa mari yakakwana, mabasa eutano anofanirwa kupiwa zvekushandisa zvakakwana, mabasa eutano anofanirwa kukoshesawo zvekare vashandi vemuzvipatara.
Vaimbove gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa zvakare vari munyori anoona nezveutano mubato reMDC Alliance Dr. Henry Madzorera vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe ingadai yakaita zviri nani dai zvipatara zvaive nemishonga nevashandi vakaguta. Vatiwo mamwe matanho akatorwa nehurumende haana kunatsoshanda nekuti aingeitwa pasina tsvakurudzo yakakwana.
Lockdown muchilockdown vanhu nenzara mudzimba, mari yakapromiswa kunzi tichapa mine formal sector workers atinaumboiona, hapana watinoziva akapiwa. Mari yakanzi tichapa stimulus package kuindustry, hapana zvatakamboona. Vanhu vanga vachingofane nzara vari mumba. Ndosaka dzimwe lockdown dzedu dzaa dzisingashandi nokuti vanhu vayamuka pakati pousiku vonoungana vonoita musika mapurisa arere.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti COVID-19 yakavhiringa upfumi hwenyika zvakanyanya, zvikuru sei nekuvharwa kwakamboitwa nyika nemakambani. Dr. Prosper Chitambara avo vanoshanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanoti denda reCovid-19 raburitsa pachena kuti dzihurumende dzinofanira kugara dziine mari yekubatsira varombo panguva yematambudziko.
COVID-19 yaiva wake up call kunyika dzese pasi rino kuti zvakakosha kuti tinge tichiisa mari kuma sectors anobata yatingati well being yewanhu, nekuti ndo ma sectors wo zvakare anobatsira mukuderedza nyaya yehurombo, nyaya dzemahigh levels of poverty, high levels of income inequality.
Vanoongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vati COVID-19 yapa chidzidzo chekuti nyika inofanira kugara yakagadzirira matambudziko anogona kungomuka sezvakaita COVID-19.
Saka chimwe chidzidzo ndechekuti ngatigare takachengetedzawo dzimari parutivi kuitirawo mazuva akadai adzidzo chekudzimba chete, asi chero dzinyika dzakadzidza kuti kana une chaunga wakachengetedzawo, chaunga wakasungirira muchikwama chinokwanisa kuzobatsira. Isi chikwama chedu chaizvinza, tanga tisina kana chinhu.
Asi varusike vanoti zvinofadza kuti Zimbabwe ndeimwe nyika yave kubaya vanhu nhomba dzekudzivirira COVID-19.
Asi tichipembererawo zvekare kuwanikwa kwemushonga wenhomba unodzivirirawo chirwere checovid-19. Izvo zvatinogamuchira zvikuru nekuda kwekuti mushonga uyu wawanikwa munguva pfupi pfupi.
Vachitaura mushure mekubayiwa nhomba yeSinopharm masvondo matatu apfuura, mutevedzeri wemutungamiri wenyika zvakare vari gurukota rezveutano vaConstantine Chiwenga vakati kunyange hazvo nhomba isingarape COVID-19 ichabatsira zvikuru mukudzivirira denda iri.
I have received my COVID-19 vaccine jab together with my deputy minister and my staff. Therefore, I urge all Zimbabweans.
Inini nemutevedzeri wangu nevashandi vemubazi rangu tabaiwa nhomba yeCovid-19, saka ndinokurudzira mese mubaiwe nhomba iyi kuti muzvidzivirire kubva kudenda iri.
Chirwere cheCovid-19 chakabata munhu wekutanga muZimbabwe musi wa20 kurume gore rapfuura, uye mutori wenhau Zororo Makamba ndiye munhu wekutanga kushaya nedenda iri muZimbabwe musi wa23 kurume 2020. Kusvika pari zvino COVID-19 yabata vanhu zvuru makumi matatu nezvitanhatu nemazana matatu nemakumi mana nemumwe 36,341, uye yauraya vanhu churu nemazana mana nemakumi masere nevapfumbamwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Masangano ezvematongerwo enyika, machechi pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu vaungana muHarare pasi peSave Zimbabwe Campaign vachirangarira kutyorwa kwekodzero dzevanhu kwakaitika muna 2007. Rutendo Mawere anotipa nyaya iyi.
Masangano akawanda arangarira zuva ra11 March 2007 rinova zuva rakaungana zvizvarwa zveZimbabwe nechinangwa chekunamatira nyika, asi musangano uyu ukapedzisira waita mhirizhonga yakakonzerwa nemapurisa ayo akazvindikita vanhu vakawanda pakafa munhu mumwe chete vaGift Tandare vebato reMDC. Vataura pamusangano uyu vabvumirana kuti zvinhu zvatowedzera kuipa munyika, vakati kubatana nenhaurirano ndizvo zvinobudisa Zimbabwe mumatope mairi. Sachigaro weCrisis in Zimbabwe Coalition, rinova sangano rakokera musangano uyu, vaRashid Mahia vati zuva ranhasi rinoyeuchidza veruzhinji nyaya yekukoshesa kuungana kweveruzhinji nechinangwa chekugadzirisa nyika.
Saka tinorangarira zuva iri nekuti rinotirangaridza kuti tinokwanisa kuungana sevana veZimbabwe vana vaida kugadzira nyaya yeshanduko nekugadzira nyika yedu, uye tikaungana tikabatana kuchibva kwose kwatinobva tinokwanisa kubudirira nyangwe hurumende ikaomesa musoro zvakadini.
Mukuru weZimbabwe Divine Destiny Bishop Anzeli Mumagaya vatiwo zvinhu zvatowedzera kuipa pane zvairwirwa neveruzhinji muna 2007.
Toona kuti zvinhu zvatonyanya kunyangara munyika yeZimbabwe iko zvino kunyange kupfuura nguva dziya. Tichitaura kudai pane vamwe vedu vakasungwa, vana vechikoro vakasungwa, vhikira pera vanogara vachisungwa vakakuvadzwa, izvezvi vari kurapwa. Tiri kuti nyika yeZimbabwe ichiri mugomba. Ngatisimukei pamwe chete makereke titaure.
Mutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vatiwo zuva ranhasi rinopa veruzhinji mukana wokurangarira rwendo rwafambwa neavo vari kurwira shanduko munyika. VaChamisa vakurudzira kuti vanhu vabatane mukugadzirisa zviri kunetsa munyika.
Tiri kutarisa kwatakabva kunyanya nyanya zvatakamboita munguva yapfuura kuti takanga tiri pamwe chete kushanda semapoka, kushanda semapato, kushanda sevanhu vari munyika pamwe chete zvisinei kuti une bato ripi, tiende mberi senyika yatinoti convergence muchirungu kana kuti gungano kana kuti gumano rezvokuti nyika yogadziriswa sei. Chinoita kuti nyika yedu igadzirwe kubatana, chinogadzirisa nyika kuonesana pamwe chete, chinogadzirisa nyika kuva nemuono umwe chete. Saka ndozvatiri kuremekedza nokurangarira tichiti gore rino ngarive gore rekuti vagari vabatane pamwe chete, vafambe pamwe chete, tichiendesa nyika yedu pamwe chete kumberi.
Mutungamiriri weZimbabwe Congress of Trade Union vaPeter Mutasa vatiwo kunyange hazvo zviri pachena kuti hurumende inoshungurudza vese vanosumudza musoro nenyaya dzekusatongwa zvakanaka kwenyika, vati vanhu vakabatana vanokunda.
Vanhu vari kumbunyikidzwa zvakanyanya munyika ino nehurumende nemauto nemapurisa, asi tinozviziva kuti pasi rose nhoroondo yekusununguka kwevanhu inongouya bedzi nekubatana kwavanhu vasingatarise kuti uriwe bato ripi rezvematongerwo enyika, vasingatarise kuti une basa ripi kana kuti une chigaro chipi muupenyu, asi vanhu vese vakabatana vachitsvaka kuti tinoda kurwira kuti vanhu vese vasununguke uye gutsa ruzhinji. Ndo bedzi nzira inounza kusununguka kweruzhinji rweZimbabwe, uye zvinoda kutsungirira kuvana veZimbabwe. Takabatana tese tichitarisa chinangwa chimwe chete.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo tatadza kubata gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa. Asi mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanogara vakati munyika hamuna bopoto ririmo. Vanhu vakarohwa zvakaipisisa musi 11 March 2007 vanosanganisira Mushakabvu vaMorgan Tsvangirai, vaLove Momaduku, Mushare Grace Kwinje, amai Sekai Holland, Mushakabvu William Bango nevamwe. Mune imwewo nyaya, mumiririri weMDC Alliance mudunhu reHarare West mudare reParamende, Mushare Johanna Mamombe, nemutevedzeri wasachigaro mubazi revechidiki mubato iri, Mushare Cecilia Chimbiri, vanyimwa mukana wokubvisa mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekutyora mitemo yeCOVID-19 nekuita musangano nevatori venhau panze pedare remagistrate muHarare vachinyunyuta nezvekusungwa kwavamakomborera ruzivishe. Mutongi wedare remagistrate muHarare amai Vongai Muchuchuti vati vaviri avanogona kupara dzimwe mhosva kana vakaburiswa muusungwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Musangano pakati pehurumende nevashandi vayo wenyaya yemuhoro pasi peNational Joint Negotiating Council Forum uri kutarisirwa kutanga mangwana mushure mekunge vashandi vazivisa kuti vainge voronga kuratidzira sezvo hurumende yange yave kutsika madziro panyaya yenhaurirano. Vashandi havasina kubatana vari kupinda muhurukuro pasi pesangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions raimbonzi Apex Council vanoti vari kuda kuti vapiwe mari dzavo nemadhora ekuAmerica kunyange hazvo hurumende iri kuti haina mari iyi uye ichiti dhora remunyika rave nesimba. Masangano evarairidzi akaita seProgressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, neAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, anoti varairidzi vari kupiwa mari dziri pakati pezviuru gumi nezvina nezviuru gumi nezvipfumbamwe zvemadhora emunyika, kana kuti Zimbabwe dollars 14,000 kusvika pa19,000, asi vachiti vanoda madhora mazana mashanu nemakumi maviri ekuAmerica kana kuti US 520. Masangano maviri aya ari kukandiranawo makobvu nematete neApex Council achiti haisi kunyatsomirira zvido zvavo. Ivo ichiti vePTUZ neATUZ vanoda kuita zvematongerwo enyika. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima sezvo vanga vasati vapindura mibvunzo yavatumirwa neStudio 7. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mushangu kuti tinzwe zviri kuitika.
chibvumirano chatakanga taita mumwedzi wambudzi gore rapera chinova chinoita kuti tinge tiri kutambira mihuro yetiri ino chinosanganisirawo mukati macho zvokuti tichange tichigadzira gwara rekuzowana mihoro yedu iri kumari yekuamerica yekunze kwenyika iyi. Saka ndicho chimwe chechunhu chetiri kunotanga kusumudzira uye ndo inova tariro yachona iyoyo inova zveiri kudiwa nevashandi vehurumende.
Sei zvakakosha kuti mupiwe iyo mari yekuamerica?
Kudee muhuro yavo yangoiswa pamari idzodzo yarega kuramba ichirasa simba nokuti tinoona kuti nguva dzekusangana dzinonetsa. Vamwe vedu kuda vari kuwandirwa nemabasa nokuzononoka kuuya kudeedza misangano ino. Saka tikagara taisa mari yedu pamari yekunze hatina pemuchazombotitsvaka zvemuchinzwa muchida kunzwa nhau dzokuti tichaita musangano rini tichaita musangano rini nokuti isu tinenge takatopedza basa iroro takabvumirana takungozva kuti upfumi hwedu hwenyika kuri kuenderana nemari yetiri kutambira.
Ko sei nhaurirano idzi dzatora nguva uye ichokwadi here kuti imi sevashandi manga makuti muri kuda kukanda mapadza pasi?
Takaona hurumende yaramba yakapfumbatira maoko ayo yakativa tichiyuwira hedu nenhamo. Kunyangwe takanga tanyora magwaro akawanda kwavari tichikumbira kuti tinge taitawo musangano weNJNC unova iwo unemaererano nesimba rekukurukura mashandiro edu sevashandi vehurumende. Zvino taona kuti hapana zviri kufamba. Takazonyorazve rimwe gwaro musi wa9 kurume iro rakanga raakushanda sechiziviso chinopa chiga chokuti mazuva manomwe akapfuura iye hurumende singe isina chayaita maringe nemashandiro edu kuti ironge musangano wekuti tigadzirise nyaya idzi. Taizenge taakutevedzera kodzero dzevashandi vehurumende dzakanyorwa idzo mubumbiro remutemo wenyika ino kuti tichagona kuita kungava kurangwa mabasa kana dzimwa nzira dzipi dzokutaridza nadzo dzokunyuta mashandiro edu. Saka zvakadaro takazoona zuva rakazodoka taakutoona gwaro rekuti koka kumusangano kuti tigare pasi tikurukure ravapo.
Saka musangano uyu maakutarisira kuti uitwe rini?
Tatarisira zvino kuita musangano wedu uyu pazuva ramangwana toona kuti tingafamba sei nenhunha dzedu idzi.
Mutauriri weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mushangu vachitaura vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Aimbove mutambi wemitambo yeStudio 263 eninhira akashaya nezuro kuSouth Africa mushure mekukuwadzwa nembavha nemusi wemuvhuro muJohannesburg. Nhira uyo aizivikanwa nerekuti Vimbai Jari mumitambo yaibudiswa neStudio 263 anonzi akarwiswa nematsotsi ndokukuwara pachipfuwa nekumusana kwake. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kuhama dzake kuti kuvigwa kwake kuchafambiswa sei. Asi hanzvadzi yake Julian Nira anyora paFacebook yake achizivisa veruzhinji nezvekushaya kwaN uyo angava nemakore makumi matatu nemasere ekuberekwa. Mutambi uyu akakonzeresa mutauro muna 2017 apo akaita zvose zvaaikwanisa kuita kuitira kuti hurumende yavaRobert Mugabe irambidze zodwa vabandu kunoita mutambo yake muZimbabwe pasi pechirongwa cheHarare International Carnival. Yesvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukuru weUnited Nations High Commissioner for Human Rights Amai Michelle Bachelet vanoti vari kushushikana zvikuru nekuparara kuri kuita upfumi muVenezuela izvo zviri kuwedzera nekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Amai Bachelet vazivisa izvi mumusangano mukuru weUnited Nations Human Rights Council. America neSouth Korea vari muurongwa hwekusimbisa mauto enyika mbiri idzi uhwo hunoitwa kamwe chete pagore. Asi urongwa hwegore rino huri kuona mauto mashoma achipinda muchirongwa ichi nepamusana pechirwere checovid-19. Zviri kuitwa neAmerica neSouth Korea zvinogona kupa kuti North Korea iite hasha. Nemusi wechipiri mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa Waka udzawa na Zimbabwe kuti mugore ra 2020 nyika yakatarisana nematambudziko makukutu maviri anoti denda re-COVID-19 pamwe neutongo hweudzvanyiriri kubva kuhurumende yava Emmerson Mnangagwa nebato ravo reZANU-PF. Vachamisa vakati dambudziko repiri iri rakaonekwa kuburikidza nekutyorwa kwekodzero dzevanhu pamwe neurongwa hwehurumende hwekuda kuparadza bato ravo reMDC Alliance kuburikidza nekudzinga nhengo dzavo muparamende pamwe nekunyimwa mari inobva kuhomwe inobatsira mapato ezvematongerwo enyika anenge aine umiriri muparamende pasi pemutemo wePolitical Parties Finance Act. Vachamisa vakatiwo vakaona urongwa hwehurumende hwekuumba bato rinopikisa rinenge riri pasi payo zvinozoita kuti munyika musave nemapato anopikisa akazvimirira. Danho ravakati rinenge roita kuti munyika mungove nebato rimwe chete kana kuti one party state sezvaionekwa kumakore ekuma1980. Asi vebato reZANU-PF vanoti vari kungozorwa mafuta enguruve yavasina kudya vachiti vachamisa vakazvicherera voga hunza yavakazowira kuburikidza neumbimbindoga wavo. Bato reMDCT rakashoropodzawo mashoko avachamisa aya kunyange hazvo ivo vachamisa vakanga vasina kumboridoma nezita mumashoko avo. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlachiwayo pamwe nenhengo yevechidiki yebato reZANU-PF vaAlex Gakanje. Tatanga nekubvunza vaGakanje kuti vanoti kudii nemashoko avachamisa aya.
Aya anongova mashoko emwana akasina zano. Mwana akangokurira mupolitics dzekufunga kuti matongerwo enyika imombe yemadhaka inokumirwa. Ndokubva azvicherera gomba rake ega nekukanganisirana nevanhu vemupato make kuburikidza nekubvuta chigaro zviri kunze kwemutemo. Ndokubva aendeswa kumatare edzimhosva akabvuma kuendawo. Ndokubva anokundwa matare edzimhosva. Vanhu vaakumutiza nekuti vanhu havachade mutungamirira nehunhu hunenge hwamugabe. Mugabe ari yemendo wachamisa. Ndozviri kungotiza vanhu kuya kuya. Vanhu vemuZimbabwe vakadzidziswa demokrasi kana kuti kuzvitonga kuzere kwakauya kurikidza neZANU-PF pachayo. Saka havagone kuti vatungamirwe nemwana mudiki. ZANU-PF ine rimwe basa riri nani rairi kuronga kuitira mhuri yeZimbabwe. Rakatosiyana nekukutsa bato reMDC Alliance. MDC Alliance yakuswa nekuda kwehumhuku kana hunyanya nehumbimbindoga hunoitwana neUzoni Chamisa.
Vatsvacho vayo, munoti nemashoko avachamisa pamwe nezvataurwa navaGakanje?
Zvinoshamisa kuti mukore uno watiri tichiri kutaura nyaya yemazera pakutungamirira nyika, tichiri kutaura nyaya yemazera pakuita zvinhu zvinosimudzira vanhu. Ndo zvinoshamisa kuti anoshanda ndiani anotarisirwa kushanda? Mudhara here kana kuti zvinotarisira kuti vechidiki vachiri nesimba ndo vanofanira kushandira vanhu, ndo vanofanira kushandira nyika? Saka mashoko avaGakanje epazera apa raiva asiyana navo zvavo, nekuti chembere dzakati wandei dzinofanira kuti dzizorore dziitambe nevazukuru kumusha. Regai ndidzoke pamashoko akakosha akatarwa nemukuru wenyika, akasarudzwa nevanhu, akasarudzwa nemhomo weZimbabwe kuti ivatungamirire maelections acho akazobirwa nevanoshandisa futi nevanozviti vakabata matomo enyika. Nyaya iripo ndeyekuti veZANU-PF vari kutya President Chamisa. Havadi munhu anonzi President Nelson Chamisa paballot. Vari kuedza nepose pavanogona napo kuti vaparadze musangano weMDC Alliance navaChamisa pachavo. Vaedza zvose zvaramba. Mukatarisa zvaitika kubva vakabira maelections, zvese zviri kuratidza kuti vari kuda kuti vaNelson Chamisa vasanga vari candidate panexi. Zvizvi zvinotiratidza kuti maroverwo avakaita navaChamisa paelection maroverwo emhando yepamusoro.
VaGakanje, munoti ine zvataurwa navaSvachiwayo?
Dambudziko randiri kutoona apa nderekuti mudiscussion inoti vanhu tu inyimi neni. Topic yatiri kudiscasa ndei mashoko akataurwa naNelson Chamisa ekuti ZANU-PF iri kuda kuusa MDC Alliance. Ati ndizvo ndafunga kuti mukomana achaita ndichikuti pahumbowo hwepakuda kupfuswa MDC acho achipa mafei. Nekuti akahwina kukoti haisi ZANU-PF. Nonzora akahwina MDCT ndo yakahwina. Kumakoti anovimbwa nawo neMDC hakuna bato munyika muno rinotrusta justice system yemuZimbabwe kupfuura MDC. Ndosaka kuti vanhu vese maloya, ndosaka kuti vanhu upenyu hwavo hwese hunobva pakugara hugweta kumakoti mamwe chete iwayo. Chechipiri, political parties fund inopihwa kubato rinenge riri pamutemo, haipihwe nekuvhirwa sisi.
Hanzi jekesai pacho pamuru kuti Zanu PF iri kupindira pakuda kuparadza bato renyu.
Nyaya yekurwisa bato revanhu kana kurwisa president wevanhu vanoso chamisa kuri kuitwa ne Zanu PF vakakura vari kushandisa iro bato ravo vari kushandisa hurumende kunyanya mapazi hurumende anosanganisira makots anosanganisira parliament anosanganisira maministry akaita se local government kudzinga makanzelas kukanganisa basa rekuma councils vanoshandisa makots kuti vasunge vanhu vanyimwa mabell kufrustrate vanhu zvakawanda ndosaka makaona vakaenda pabasa guru pacovid fire rekuvhura makots akavharwa kuisa ruling yesupreme court iya inova vakomiti yavakaverenga vari pa
avanga vari mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlachiwayo. Manzwawo zvakare kubva kune mumwe wevechidiki veZANU PF Alex Gakanje. Vaviri ava vanga vachitaura vari parunare muHarare neStudio 7. Mashoko anotevera anoburitsa pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muGeorgia.
America iri kunetsekana nekusungwa kwemutungamiri webato rinopikisa Vanika Melia pamwe nedzimwe nhengo dzevanopikisa muGeorgia. Kusungwa kwava Melia mutungamiri webato reUnited National Movement kwakonzera kuti zviuru nezviuru zvevanhu zviratidzire mumigwagwa yeguta guru reTbilisi zvichida kuti vaMelia vabviswe muusungwa. Mutungamiri wenyika iyi vaGeorgio Gakaria vakasiya basa nguva pfupi yadarika mushure mekusawirirana nehurumende pamusoro pekusungwa kwavaMelia. VaMelia vari kupomerwa mhosva yekutyora mitemo inobata kupihwa kwavakaitwa mukana wekubvisa chibatiso panyaya yavari kupomerwa. Asi vaMelia nemasangano akazvimirira vanoti kusungwa kwavo kune chekuita nezvematongerwo enyika. Zvinonzi vamwe vanhu makumi maviri vakasungwawo pamuzinda webato ravo. Kusungirwa kutaura kana kumanikidza munhu pamwe nekuita hasha haisiriyo mhinduro yekupesana pamaonero ezvematongerwo enyika muGeorgia, vakadaro mutauriri webazi rinoona nezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaNed Price. Muzinda weAmerica muGeorgia unoti kusungwa kwevanhu pamusoro pezvematongerwo enyika kuGeorgia kwadzosera nyika iyi kumashure munzira yekuenda kuutongi hwejechetere hwakasimba mumhuri yeEuro-Atlantic yemarudzi. Mutauriri weEuropean Commission vaPeter Stano vari kukurudzira mativi ese muGeorgia kuti aratidze kuzvidzora kwakanyanya uye kuita basa rekukoshesa nyika nevanhu vayo. Mamiriro ezvinhu mune zvematongerwo enyika muGeorgia anga achinetsa nepamusana pekubirirwa kwevavhoti nekusafambiswa kwakanaka kwesarudzo kwakaitwa muna Gumiguru. Bato reGeorgian Dream iro ratonga Georgia kwemakore masere apfuura rinoti rakagamuchira mugove mukuru wemavhoti richiti rakawana zvikamu makumi mana nezvisere kubva muzana. Asi mapato anopikisa akaramba kutambira zvakabuda musarudzo idzi achiti dzakabiridzirwa. Mapato maviri anopikisa muGeorgia ane kudyidzana kwakanaka nenyika dzekumavirira aine chinangwa chekuzopedzisira ave nhengo dzeNATO neEuropean Union. Tinokurudzira mativi ese kuti vadzivise zviuto zvinogona kuwedzera kusagadzikana munyika uye kuti paitwe nhaurirano dzekugadzirisa gakava riripo nezvematongerwo enyika muGeorgia. Vakakurudzira vaPrize. America inoti yakagadzirira kutsigira utongi hwejechetere kuchengetedzeka kwenyika iyi uye kubudirira kweGeorgia. Mashoko aya maaverengerwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Chirongwa cheWomen's Roundtable na 8 p.m. tiri kutarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemi iri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 11 Mbimbitho 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
uhulumende usebeke izimiso zokulwisana lalo mkhuhlane. Kusokudingakala ukubana izibhedlela zethu zenze imizamo yokuphumelelisa lelo phupho elifakwe nguhulumende. Nxa sikhangele okwenzakale kwamanye amazwe, umumo waqala waba mubi kungakabi ngcono.
Sokungumnyaka owodwa selokhu inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba ye-World Health Organization yachaza ukuba umkhuhlane we-COVID-19 usuludubo umhlaba wonke jikelele.
Izolo emini amaloya athi ubaba uDumisani Dube nobaba uChris Boshe bake bayafika eCentral Police Station ukuze bayolungiselela ngecala lalabo abangu-9 abethu ababoshiweyo. Abafike khona batshelwa ngamapholisa abe-CID Law and Order ukuthi bayangidinga.
Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party amiswe phambi komthethwandaba kamanje eTrade Gold kobulawayo lamhlanje. Abalwela ilungelo loluntu kanye labezombusazwe abaphatheke emkhosini we Save Zimbabwe campaign bathi ilungelo loluntu lilokho lisephulwa elizweni, njalo kufanele abantu bebambane ukuze kulunge. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Sokungumnyaka owodwa selokho inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-World Health Organization yachaza ukuba umkhuhlane we-COVID-19 usuludubo umhlaba wonke jikelele, i-pandemic ngesilungu. Ingcwethi zezempilakahle zithi ohulumende bamazwe omhlaba kumele baqakathekise uhlangothi lwezempilakahle, njalo kumele bahlale bebeke imali eceleni yokunceda lapho okuthe kwaqhamuka ubhubhane lomkhuhlane onjenge COVID-19. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ngemva kokuba abe ubethe i-COVID-19, sokuludubo olukhulu oluhlasela amazwe omhlaba i-pandemic. Amazwe amaningi aqalisa ukuvala imingcele, amafekithali, izikolo, izinkonzo lokunye phansi kweziqondiso ze-lockdown, okwahle kwadala ezinye inhlupho ezinjengokuphazanyiswa komumo wezomnotho owezempilakahle lezinye. Ingcitshi ezicubulunga ezempilakahle nenhlalakahle yabantu zithi ukuphathwa kolumkhuhlane kuveze amaphutha enziwa nguhulumende weZimbabwe ukungathuthukisi uhlangothi lokulondolozwa kwempilakahle, ekhetha ukuthi iziphathamandla zakhe kanye labalemali baye kwelwatsha phandle kwelizwe. UDokotela Garishaba uthi i-COVID-19 isibeke emgceke ukuba ukuthuthukiswa kohlangothi lwezempilakahle kuqakathekile.
Uhulumende usebeke izimiso zokulwisana lalo mkhuhlane. Kusokudingakala ukubana izibhedlela zethu zenze imizamo yokuphumelelisa lelo phupho elifakwe nguhulumende. Nxa sikhangele okwenzakale kwamanye amazwe, umumo waqala waba mubi kungakabi ngcono.
Owakuba ngumphathintambo wezempilakahle kuhulumende womanyano uDr. Henry Matsorera uthi ngabe leZimbabwe lalungisile uqinileyo kulakala lomkhuhlane laluzaba ngcono.
Our worry really about people dying of COVID-19 is that we
ukusikhathazayo ukuba silabantu ababhubhayo besezibhedlela ezilabantu abaleminye imikhuhlane engaso
COVID-19.
Umnumzana Pride Mkono uthi umkhuhlane we-COVID-19 ukwenzeka kwabasobala ukuba uhulumende kumele ahlale le mali yokunakekela abaswelayo.
Abayanga labaswelayo kumele benikwe ama-social safety nets nguhulumende, ngoba abaningi babo bephila ngokuzisebenzela bethengisa emgwaqweni, abanye besachaya i-cross-border trading. Ngenxa ye-lockdown abasakwanisi ukwenza imisebenzi yabo leyo.
Ezinye incitshi zithi kuyajabulisa ukuba uhulumende weZimbabwe ngomunye wabohulumende asebethenge ijekiseni lokuzivikela kulomkhuhlane. Ekhuluma ngemva kokuhlatshwa ijekiseni le-Sinopharm vaccine kumaviki asanda kwedlula, umsekeli kamongameli welizwe enguye njalo umphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga uveze ukuyithemba ukunceda ekumilaneni lalo mkhuhlane.
Sinopharm vaccine, which was confirmed to be 79%.
I-Sinopharm vaccine satshelwa ukuba iyasebenza, siyakwazi. Ukuhlatshwa kwami kutshengisa ukuba ngiyathemba ukuba i-Sinopharm iyasebenza.
Sinopharm, I have received my COVID-19 vaccine jab.
Umkhuhlane we-COVID-19 wahlasela umuntu wakuqala eZimbabwe mhlaka-20 Mbimbitho womnyaka odlileyo, njalo intatheli izindaba uZoruru Makamba nguye owaba ngokuqala ukubulawa ngumkhuhlane lo mhlaka-23 Mbimbitho. Incitshi ezicubulana ezomnotho zithi i-COVID-19 ukuvalwa kwamakampani ophambanisa kakhulu isimo somnotho esasivele sibhekane lezinye inhlupho. Kunje sekunabantu asebehlole bafunyana bele-COVID-19 abazinkulungwane eziphezu kwamashumi amathathu 36,310, njalo isibulele abantu abaphansi kwenkulungwane eyodwa lengxenye 1,489. Incwethi ezicubulana ezomnotho zithi i-COVID-19 inikeze isifundo esikhulu sokuba uhulumende weZimbabwe kumele ahlale elungile ukumelana nendubo ezifana lalezi. Abantu abaningi balahlekelwe imisebenzi, loba nje amanye amazwe afana laboMelika, United Kingdom, Canada, South Africa namanye aphuma lenhlelo zokunceda izizalwane zawo ngemali okuluhlelo olwehlula iZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Abasakhulayo abayizifundi zemakolitshini lamayunivesithi bathi lanxa eleZimbabwe njengawo wonke amazwe womhlaba liphakathi kokulwisana legciwane le-coronavirus, bona sebelungele ukubuyela ezifundweni eseziphanjaniswe umnyaka wonke yilolu bhubhane. UJingani Shoko, ilunga lenhlanganiso elwela amalungelo abafundi eyezinasu, uthi njengabafundi sebelinde ngabomvu ukuvulwa kwezikolo. Kodwa uShoko utshele uMike Hobe weStudio 7 ukuthi uhulumende kuzamele abone ukuthi impahla yonke edingakalayo eyokuvikela ukuthelelwana lula kwegciwane le-coronavirus kukhona ezikolo.
Thina njengabafundi sesilindele ukuvula kwesikolo ngoba sacina udala ukufunda, sicina ukufunda ngomnyaka ophelileyo. Kodwa isikolo siyafuna ukuhamba ukuthi sivule, kodwa with the prevailing circumstances awe COVID-19 kuzaba nzima njalo ukuthi isikolo zihambele liphambili siloku sifunda, ngoba sananzelela ukuthi ngomnyaka ophelile isikolo zike zavulwa kodwa kugcine seziphuthumezwa ukuthi zivale emva kokubona ukuthi abafundi bebesebe ku-risk ngenxa yama-cases ade sitholakele. So ukuvula kwesikolo sikukhangelele, kodwa ubuhulumende ngendlela ayenza ngayo akutshengiseli ukuthi isikolo zingavulwa abafundi bonke they will be safe.
Ubona ngani izikolo sezilungiselele na ukuvula kulesi sikhathi ilizwe lisalwisana nge-COVID-19, igcikwane elike lamemetheka okumangalisayo ezikolo?
Eqiniso ukuthi izikolo zi-under-resourced to open. The problem eyenzakalayo ukuthi uhulumende uyapronounce ama-resolutions without involving the major stakeholders or the necessary stakeholders ukuze isikolo sivule. Government kumele ibuye ithi yona chip in into the issues ye-PPE yenza ukuthi sivikele umkhuhlane we-COVID. Njengoba sibonile ngomnyaka ophelileyo izikolo zigcine sezivalwa emva kokuthi abantwana St. James nezikolo ezinjenge Plumtree laseThekwane betholakale bele i-COVID.
Uhulumende uthe usefakile impahla zonke ezifunakalayo ezigoqela ama-mask, ama-sanitizer lokunye okutshiyeneyo ukuze i-COVID-19 ingamemetheki ezikolo. Uyakhuthaza njalo ukuthi izikolo ziqhubeke lohlelo lwe-e-learning ukuze abafundi bangaminyani ezikolo. Njengabafundi lukubona njani lokho?
Uhulumende izikolo zize zivulwe, njalo wasithembisa ukuthi konke sokukhona konke sokuright ama mask le PPE eyani ukuthi abesikolo zivule but zavulwa isikolo from there there was a lot of chaos kuzingaphi izinto zakhona thina we are on the ground thina njengabafundi kathesi isikolo zemfundo eyaphezulu singathi khona ama universities sebekhweze ama fees njalo udinga umangala ukuthi last year we did not learn but we were made to pay the fees now kuthiwa sibhadale futhi ama fees
ngomnyaka odlule sibone ugatsha olubona ngezemidlalo kanye labatsha benikeza abafundi ezikolo ezijeneyo ama smartphone ngemichina ejeneyo ukuze beyenelise ukuqhuba izifundo zabo ngemfanelo phansi kohlelo le lockdown yini umbono wakho mayelana ngemizamo kahulumende ukuthuthukisa abafundi ikakhulukazi kulesikhathi beqhubeka bekhuthaza ukusetshenziswa kwe-e-learning ukuqhuba izifundo zabo
ukwenziwe nguhulumende ekupheni abafundi esithi khona ama smartphones into encomekayo kakhulu njalo sibona ukuthi abafundi bazenelisa ukuthi bethi access e-learning kodwa into ebuhlungu ukuthi ama smartphones lawa kaphunga usebenza kungela idata idata yiyo eyenza ukuthi ama students enelise ukuthi benze i-e-learning sikhuluma nje idata isikhwelile it's beyond ama students reach sizingacela kakhulu ukuthi uhulumende ekwanise ukuthi abafundi bethole idatha elingani lichiphile lokhu kungenzeka ngokuthi the responsible minister kumele engage ama network operators kube le data labafundi sike sabona amanye ama college ama universities benegotiator for a lower prices of data kungaba ngcono ukuthi uhulumende laye engangenela sicelele njengabafundi ukuthi sikwanise ukuthola ama data achiphileyo kulezi ndawo lapho esilabafundi khona lapho ngela network khona obuyenza ukuthi umuntu enelise ukubamba e-learning so kusuka kube nzima njalo endaweni ezinjalo
lo ngumnumzana Jingani Shoko ilunga lenhlanganiso elwela ilungelo lezifundi ezinasu ubexoxa lo Mike Hobe we Studio 7 eseHarare amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party asemiswe phambi kwamapholisa eCentral Police Station behlolwa ngumnumzana Ambrose Floyd ukuba yibona ababekhona entabeni yezinduna andibana bayemiswa edale likamanji eTradegold kobulawayo lamhlanje kuthi lo mongameli weMthwakazi Republic Party laye usedingwa ngamapholisa lamasotsha ahlome ecalwa ngokuchaywa amapholisa entabazinduna uAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo
Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party amiswe phambi kwedwale elikamanje eTradegold Building bavalelwa ejele leGrey Prison bazaphendwa edale mhlaka 16 Mbimbitho belinde ukucela imali yesibambiso ibail. Ekhuluma ngemva kwedale likamanje eTradegold Building igqwetha elimele amalunga eMthwakazi Republic Party umnumzana Chris Butche Dube uchaza impumela yedale.
Besilezi botshwa izingu-9 bayitheswa icala by public violence. So singenile ke court is appear I think provincial magistrate Mr. Sangster mchuchisi beku Terry Chakabuda. So ayisiqhubile ngenxa ukuthi phose zonke izibotshwa be zilamanxeba amanye akhanyayo la lemehlweni sicelile ke kumanje ukuthi anqume ukuthi zihambe ziyehlolwa ezibhedlela njalo zelatshwe ngemva kwalokho ke sesizaphela ecourt futhi nge Tuesday next week sesisiyawenza ama bail applications
amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party abalisa uSpongile Banda uThino Sinkomo uMongameli Mlotsha uAlbert Moyo uAkim Ndebele uBusi Nkomo uWelcome Moyo uNkosi Lathi Ncube babotshwe izolo ukuthi amalunga alelibandla abalisa unxeba lendoda Ndlovu uGladwell Ndlovu uNqobile Moyo uNtuthuko Khumalo uMuzi Mlotsha lolwazi khanye badutshulwe izolo ngemva kokubhikisha phambi kweCentral Police Station kusanjalo uMongameli weMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo ucatshile kulandela ukudingwa kwakhe ngamapholisa lamasotsha ahlomile ecalwa ngokuchaya amapolisa entabeni yentaba zinduna. Umnumzana Moyo uchaza isimo sakhe.
Izolo emini amaloya athi ubaba uDumisani Dube lo baba uChris Boshe bake bayafika eCentral Police Station ukuze bayolungiselela ngecala lalabo abangu-9 abethu ababoshiweyo abafike khona batshelwa ngamapholisa abe-CID Law and Order ukuthi bayangidinga mina lo Patton Cwaba besithi ngomvulo yona lowo odlulileyo mhla ka-8 March 2021 mina lo Cwaba sitholakale sitshaya amapholisa labantu bakaFloyd Ambrose entaba zinduna Mountain okuyinto abathi bangidingela yona. Okunjanisayo ukuthi kuyamangalisa ukuthi iZimbabwe iphethwe ngabantu abalamanga kangaka, abantu bomthetho, ngoba yimi enga-adressa amapholisa ngisithi abangabi selectively nxa bekhethe umthetho, ngoba sisitsho ukuthi u-Ambrose nguye isigangi ohlukumeza u-Devs. Bakuzwisisa babuyela, kodwa namhlanje sengodingwayo ngecala lokuthi ngashaya amapholisa la uFloyd.
Ilunga lebandla leZANU-PF uHonorable Joseph Chuma usole isenzo samalunga ebandla leMthwakazi Republic Party ngokuyabhikisha eCentral Police Station.
Into enziwe ngabalandeli be-MRP isuke yabaluhlazo kakhulu. Ilizwe lethu leZimbabwe yilizwe elilemithetho okumele ilandelwe ngezikhathi zonke. Ye bengabe bebele nto yabo ade begijimisa enhle eyokulwela umuntu oxotshwe endaweni yena umthetho usithi yena abe nguye okhonapho. Kodwa ke usuka bona bese bethatha umthetho befake ezandleni zabo, sebehamba-ke sebesiya yenza umsindo e-police station. Akusikho, akukho emthethweni, njalo asingeke sakuvuma khona okunjalo.
Abalwela amalungelo oluntu sebethe basola ukudutshulwa, ukutshaywa lokubotshwa kwamalunga ebandla leMthwakazi Republic Party, bethi uhulumende ulokhu eqhubeka ngesandla esilukhuni. Namhlanje enzikini yakobulawayo bekulamasotsha lamapholisa ahlomileyo ngesikhathi kuyiwa edale lamalunga eMthwakazi Republic Party. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abalwela ilungelo loluntu kanye labezombusazwe abaphatheke emkhosini we Save Zimbabwe campaign bathi ilungelo loluntu lilokhu lisephulwa elizweni, njalo kufanele abantu bebambane ukuze kulunge. Umkhosi lo unanza okwehlela abantu abatshaywa ngamapholisa ngomnyaka ka-2007 besiya emthandazweni, lapho okwalimala abaningi njalo kwabhubha umnumzana Gift Tandare webandla le-MDC ngemva kokudutshulwa. Ezinye inhlanganiso eziphatheke kulumbuthano zibalisa i-Crisis in Zimbabwe Coalition eyiyo eqoqe umkhosi weZimbabwe Divine Destiny leZimbabwe Congress of Trade Unions. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lomnumzana Nkululeko Sibanda. Isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDC Alliance, obekhona kulumbuthano wethula umbiko wakhe.
Inkuthazo enkulu efakwe ngu-President Chamisa yokuthi umnyaka ka-2021 kufanele kube ngumnyaka wokuletha izizalwane zonke zeZimbabwe zivela kumaluba amaningi atshiyeneyo zisebenzela ndawonye ukulungisa ilizwe lethu.
Kulabanye labo abade bekhuluma kulo umbuthano, awakhe amazwi singathi abehluke ngani njalo egxile ngaphi?
Okuqakathekileyo yikuthi umbuthano kungumbuthano wezizalwane zeZimbabwe ezisebenzela ukulunga kwelizwe. Bebelande ukuzoqinisana lokukhuthazana ngodaba lokuthi kufanele ngalo mnyaka kusetshenzwe ndawonye ukwenzela ukuthi ilizwe lisizakale kulezi nkathazo ezikhona manje. Ngalolu hlobo mbone ngani inkuthazo zabo bezifana, bebekhuthaza nabonke, bekhuthaza njalo izizalwane zelizwe lethu ukuthi zisebenze nzima, yalo zizilungiselele zisazi ukuthi nxazo nazingasebenzanga iZimbabwe kayisoze yafika esibangeni esifanele njalo yasephiwa umdala.
Sesiqathanisa okwenzakala ngaleso sikhathi lanamuhla sokulomahluko yini?
Siyabona ukuthi emalangeni amalutshwana adlulileyo kuphume umbiko ovela kuFreedom House sithi wona ilizwe leZimbabwe lingani selibuyelabuyele emuva kakhulu ngendaba yokuncindezela lokuswelakala kokukhululeka kwezizalwa zakuleli. Ngalolu hlobo ngibona ngani umsebenzi osafanele wenziwe mkhulu uyafana lo ofanele wenziwe ngaleso sikhathi, kodwa singathi umkhathi esesisebenza sikuwo ngalo siwehlukile ngoba kathesi abantu esebenza labo bakhanye ngani vele okokuthi ukukhulunyiswane njalo ukuthanda ilizwe kungani kuyabehlula.
Lawo ngamazwi kamnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDC Alliance. Ubexoxa icingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 eseHarare. Asenelisanga ukuzwa umbono kahulumende ngalolu daba, kodwa uhlezi elandula ukuthi kulokhu kuphulwa kwelungelo loluntu elizweni. Live Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela ukwenziwa ngabesifazane ekumelaneni lobhubhane lweCOVID-19. Umkhokheli webandla leMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa useke wasolwa ngabanye abathi ungumlomo ongagcwalelwa mfula ngoba engohlala ekhuluma nje kodwa engathathi amanyathelo. Kodwa liviki uChamisa ubeke sobala inhlelo zebandla athi zicanda umhlahlandlela wokhetho oluzayo. Lokhu kuthiye abanye belokhu bengasuthiseki besithi bazoyicela isivuthiwe lanxa abasekeli bakhe bemtshayele ihlombe besithi amazwi akhe ayabapha ithemba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesikhulumeli sebandla leMDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithan Chirohotsa endawonye lengcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo onguye osungula lingxoxo.
Okuliqiniso ukuthi akuchoyo ukuliqiniso okuluhlupho ukuthi beyond ukukhuluma utando kuzenze bophe ziqine uzimisele yini ukunikeza lobo bukhokheli uzimisele ukuinspire amaZimbabweans ukuthi maZimbabweans asiphakameni sifuqeni uncindezelo lolo lukhona ngoba uncindezelo lolo olukhona abantu bamnika usekelo. So njengoba bamnika usekelo okudingakalayo ukuthi enikeze ubukhokheli.
Nanto ke udaba mnumzana Chirohotsa
uzananzelela ukuthi umnumzana uChamisa ukhulume ngendaba ye-COVID ukuthi isetshenziswa ukululaza umthetho ukuthi khona akusela mabhayili ekuhleni kwakathesi. Abantu bayathotha ephalamende, bathotha emakhansilini. Uhulumende akwenze ukuthi laba abakuhlangothi lukamonzora umbeni ngukhuphe bangene kukhansil umbeni kuphalamende, kodwa bekwenze kube nzima ukuthi umuntu oyabe emelele ibandla likamnumzana uChamisa. Uzananzela futhi ukuthi umnumzana uChamisa ngani ngendaba yokuhlukuluzwa kwabantu ukuthi umbusazi wangkhona vele usayiwo lo esasiwukhangele njengoba phela silabazali abahamba empini yenkululeko khonokho ayisikho esasiwukhangele njengabantu eZimbabwe. Uzananzela futhi ukuthi umnumzana uChamisa ukhulumile ngokuthi okwamanje kukhanya vele uhulumende kuzama ukuthi ebhanishe ibandla le-MDC Alliance ngoba phela alisavumanga ukuthi linqotshiwe ngubaba uMnangagwa.
Mnumzana Fuzwayo, sizwile ukuthi ekhuluma lapho ubaba uChamisa abantu bathi bona useze waphuma lapho abengani utshone khona engazwakali engakhulumi, kodwa nanku sebembone waze wakhuluma. Kungakuthembisa yini ukuthi usezaqalisa ukubopha ziqine njengoba ukhetho soluleminyaka nje emlutshwane ukuthi lwenziwe?
usayidetector sifo awusiwo ukuthi uphikiswa nje ngokuba abantu yabancenga.
Mnumzana Chiroza, siyabona ukubana uphethe udaba lokuthi sokuza kumele kulungiswe indaba ezihambelana lokhetho, ama-electoral reforms. Asoze sibone na kufanana futhi isikhathi sesifike sokhetho kuthiwa isikhathi se-assign.
Ngakhuluma ngama-electoral reforms. Ama-electoral reforms siyazi mhlophe ukuthi iZEC angithi. IZEC kayikho independent, kayizimelanga yodwa IZEC. Bona labantu zananzelela osilayigwana amameja ku-army o-Innocent Nube bonke labana abantu be-army. Isikhalazo se-MDC vele besingesokuthi abantu abavele besebenza ku-army lakumanye ama-security sectors abaphume lapha. IZEC ibe yinhlanganiso ezimele yodwa emele lukhetho. Hatshi ukuthi ibe ilokhuzeni liqembu elabantu abavela kuhulumende. Ngoba phela umuntu nxa eku-army uyabe evela ku-army uyabe esayine abayithi ilokhuzeni i-oath eyokuthi yena uza kwenza bonke okwenza ukuthi inhlelo zikahulumende ziqhubekele phambili.
Umnumzana Swithan Chirohotsa isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance koBulawayo ubexoxa endawonye lengcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo. Kwezemidlalo, abadlali beqembu elimela iZimbabwe emdlalweni wenguqu elama-Warriors abadlala besekhaya bakhangelelwe ukuqala amalungiselelo awokudlala leqembu leBotswana kanye leZambia kusasa. Kusithi abadlala kwamanye amazwe bazabuya mhla zingamachumi amabili lanye. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Imanager yeqembu lama-Warriors uWellington Pandare uthi basaselalo ithemba lokuba abanye abadlali abadlala phetsheya kolwandle bazabuya ukuze kube yingxenye yeqembu lama-Warriors elizadibana leBotswana kanye leZambia kumkhankaso we-Africa Cup of Nations.
We're going to start our camp on the 12th, that's on Friday, that's for the local
players. Amalungiselelo ethu azaqala ngolwesihlanu mhla zilitshumi lambili lapho abadlali abadlala besekhaya kanye labaqeqeshi abazangena khona enkampeni, kodwa kabasoze babuye bonke abadlali abadlali besekhaya abakuluhlu lwabadlali esibabizileyo. Lokhu sikwenza ngoba sisasele themba elokuba abanye abadlali abadlala phetsheya olwandle bengagcina bebuyile ukuzoba ingxenye yeqembu lama-Warriors.
Abadlali abadlala emazweni ayingxenye ye-United Kingdom bayaliswe ukuzodlalela iqembu lama-Warriors ngoba inkokheli ze-UK zifake ilizwe leZimbabwe kuluhlu lamazwe alengozi enkulu yokuthola umkhuhlane we-COVID-19. Umpandare uthi babize abadlali ababalisa uKevin Moyo, uLast Jesse, uPerfect Chikwende kanye luThakuzwe Chimwemwe ukuthi bazothatha indawo zalabo abadlali abavinjwe ukuzodlalela iqembu lama-Warriors. Umoyo loChimwemwe badlala elizweni laseZambia, uJesse useSudan kuthi uChikwende useTanzania. Iqembu leZimbabwe likhangelelwe ukusuka kuleli mhla zingamashumi amabili lane lisiyadlala leBotswana ngosuku olulandelayo. Ngemva kwalowo mdlalo luzaphenduka kweleZimbabwe mhla zingamashumi amabili lesithupha selizolungiselela ukuzodlala leZambia mhla zingamashumi amabili lathoba ngomnye nomunye. Womathathu lawa mazwi akusibaya sika Group H kumkhankaso wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka komncintiswano weAFCON ozaqhutshelwa kule Cameroon ngomnyaka ozayo. Iqembu leAlgeria yilo elincinte kusibaya sika Group H kusithi iZimbabwe, iBotswana kanye leZambia zilwisa ukuqeda zisendaweni yesibili, lazo zithole ilungelo elokuyadlala kwele Cameroon. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanjini.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Sokungumnyaka owodwa selokhu inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eWorld Health Organization yachaza ukuba umkhuhlane weCOVID-19 usoludubo umhlaba wonke jikelele. Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Police amiswe phambi komthethwandaba kamanje eTrade Gold koBulawayo lamhlanje. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangezwanga indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini ku www.voa.com.